Mumwe wevarimi vakaumba mushandira pamwe uyu vaFelix Pawandiwa vanoti mushandira pamwe wavo uri kubatsira vanhu vanopfuura zviuru zvitatu vanowana zvekudya zvemombe dzavo. VaPawandiwa vanoti mukugadzira chikafu chemombe ichi vanosanganisa michero yemusango yakasiyana siyana inosanganisira masekesa, muchukutu, mangara, zvinosara pakugadzirwa kwemafuta ekubikisa nemimwewo michero.
Vanhu vanodarika kimisauti vari vaya nemomusauka chedemaume inhau yekuti taifanira kunge tichita double the figure all time fine but nenhau yekuti hosimuu yacho irikogoi yakaita shoi kuna kunyatsonaya chakamaa saka zvinoafekta takaripo dati.
Imwe nhengo yenyahunu reBushmill Production Cooperative, amai Patricia Gwashavanu vanoti kuburikidza nechirongwa chekugadzira chikafu chezvipfuwo zvaashandirwa upenyu hwavo sezvo vave kukwanisa kuendesa vana vavo kuchikoro.
Nokuti takuona mari dzokuendesa vana kuchikoro pange kwandira hangu vana vangu vazhinji vandakazara kumashuroko tisati ndaaupresidentinei ve kwaitera mabesei patee zvine zvokutenda marudzi ndine mwana ari kunyorawo gore rinomutende kutokona zvaasaramboitirwa mashuroko nokuti izvi zvaa.
Nyanzvi munyaya dzekuchengetedzwa kwezvipfuwo vaWisdom Gunzenze vanoti chikafu chezvipfuwo chinogadzirwa nemiti yemusango chine utano hwakanaka, asi vaGunzenze vari kukurudzira varimi kuti michero yemusango iyi inoda kunyatsosanganiswa zvakanaka uye kuikuya iri pamwe chete kuitira kuti zvive nyore kuzvipfuwo pazvinenge zvave kudya chikafu ichi.
Just like maybe the acacia pods, we can be talking about 12 to 15%
crop rotation. Kana tichitaura nezvemasekesa, tichitaura nezvemichero, unopa utano kuchikafu chezvipfuwo ungasvika pakati pechikamu chegumi nembiri uye negumi neshanu kana kuti 12 to 15% crude protein. Asi izvi zvinoda kusanganiswa nechibage kana nefora kana zvimwewo zvazvo.
Saga rimwe chete rechikafu chezvipfuwo rinorema makirogiramu 50 rinotengeswa nemadhora manomwe ekuAmerica. Mumiriri weAmerica muZimbabwe, amai Pamela Tremont, vanoti vari kufara zvikuru nekuponeswa kuri kuitwa zvipfuwo nechikafu chiri kugadzirwa nemushandira pamwe uri kutsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe.
And so as we went out to the community to see the results of the project, we saw that
takaenda kunyahunure takaona kuti zvipfuwo zviri kuponeswa panzara iriko gore rino kuburikidza nekugadzira chikafu chepamusoro ichi. Uyu ndemumwe mucherechedzo wevana veZimbabwe vari kuita mabhindauko ekugadzirisa matambudziko munharaunda mavo vachishandisa zviri zvidoko kuburikidza nerubatsiro runobva kumuzinda weAmerica muZimbabwe.
Muzinda weAmerica wakabatsirawo chikwata ichi nemishini yekugaya chikafu chezvipfuwo nekuisawo magetsi esola. Muzinda weAmerica wakabatsirawo zvekare nemushini wekugadzira mafuta ekubikisa. Gurukota rezvekurima vaNCS Masuka vanoti hurumende iri kuita zvose zvainogona senzira yekuwanisa zvipfuwo chikafu. Vanotiwo kusvika muna gumi guru gore rino hurumende yaponesa mombe zviuru zana kana kuti 100,000 kubva munzara.
We also mobilized the government 15,000 metric tons of silage.
Takatsvaga nekuunganidza chikafu chemombe chinosvika matani zviuru gumi nezvishanu icho chakaendeswa nemarori kumamisha kunoponesa mombe. Takadzidzisawo vanhu vekumaruwa kugona kugadzira chikafu chezvipfuwo.
VaMasuka vanoti mombe mamiriyoni 2,300,000 munyika yose dziri panjodzi yenzara. Kumatunhu ekumatebenerand south varimisi vakazivisawo kuti mombe dzinosvika zviuru gumi dzakafa kubva patanga nzara gore rino, asi vaMasuka vanoti mombe zviuru zvina nemazana 500 kana kuti 4,500 chete ndidzo dzakafa kubva patanga nzara kusvika mumwedzi wagumi guru gore rino. Sangano reDrought Action Committee rakaburitsawo gwaro rinoti mombe 400,000 dziri kufa pasvondo rega rega kumatunhu ekumatebenerand south, asi varimi vakawanda vari kutarisira kuti dambudziko rechikafu richapera sezvo mvura yava kunaya munzvimbo dzakawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 kwaMutoko, ndini Costa Nkomo.